May Records.
Fela yuti
kora
ari kukoka put
kora
sep sikira yeman mahasta munozviziya ndina chandaga bat asi munoda kuputsa chandaga vak chiri mumoyo menyi godora makashafa richanyunguduka sezuva ndananga ndinongoshanda ndichimirira mangwana ndabuda ziya ndichimhanyira kachana vandakatadzira toona namangwana munondikanya ndimi
munonditanga press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera tokwira press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera kuchiti vamwe vako izvo zvipi vanotokuvhura nekuvhara unge zipi ndanyarara semunhu ari padripi mwoyo wavafare ndakaruma kapifi vanondionera mukrasi vanondiitamwa nepasi ndine chipo haipasi no time to waste handichafwera chero testi kuita kopi unpaste msatimanpuwa kapotokamuka kabhalansa nemapiwa ndicheme sendafirwa handibate sheya sendabirwa this time tova chakirwa
aistokwira manera
press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera tokwira
aistokwira manera
press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera
munozviziya ndina chandakabata asi munoda kuputsa chandakavaka chiri mumoyo menyi godora makashafa richanyunguduka sezuva ndananga ndinongoshanda ndichimirira mangwana ndabuda ziya ndichimhanyira kachana vandakatadzira toona namangwana munondikanya ndimi munonditanga
aistokwira manera press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera tokwira manera press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera kuchiti vamwe vako izvo zvipi vanotokuvhura nekuvhara unge zipi ndanyarara semunhu ari padripi mwoyo wavafare ndakaruma kapifi vanondionera mukrasi vanondiitamwa nepasi ndine chipo haipasi no time to waste handichafwera chero testi kuita kopi unpaste msatimanpuwa kapotokamuka kabhalansa nemapiwa ndicheme sendafirwa handibate sheya sendabirwa this time tova chakirwa
aistokwira manera
press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera
tokwira manera
press control takadongorera zvaizvo zvichacha vakakomborera.